zviri kutaurwa kana kuti zvakatanga kutaurwa naIvan Mawarire hachisi chinhu chinyuwani. Vakataura chinhu chinotaurwa chero nani muZimbabwe munomu. Zvinotaurwa mumakereke, zvotaurwa mumichovha, zvinotaurwa kumamaketi, zvinotaurwa kubhora. Vanhu vanotaura zvekushayikwa kwemabasa, vanotaura kwekushayikwa kwemari yekubhadhara macivil servants. Vanhu vanotaura zvekuti havafariri nyaya yekuti mabhondi noti asenzeswe munyika. Vane maonero avo vanhu veZimbabwe kuti zvinombotinetsa nemutovo wakadai nemutovo wakadai. Saka zvakangoitwa naIvan Mawarire akaita spokesperson wevanhu vakawanda muZimbabwe akataura nyaya dzavo. Ndizvo uchiona kuti akakwanisa Ivan achishandisa cell phone kuti ataure nemhomho yose yemuZimbabwe kuti musaende kumabasa, ngatimboudzai hurumende yedu kuti ngaitereveiwo. Vanhu vakamuteerera. Saka zviri kuitwa nehurumende yedu zvinoratidza kuti hurumende yedu inoshaya minduro. Kuti kana vanhu vachitaura nezvemabasa, kana vanhu vachitaura nezvekushaikwa kwemari, kana vanhu vachitaura nezvekushaika kwemari dzekubhadhara macivil servants, ingapindura sei?
Pakudzoka kwava Mawarire kuZimbabwe, muri kuona here vachishungurudzwa kana kusungwa pamusoro pezvavari kutaura vari kunze kwenyika?
Hazvingandishamise kana vakasungwa vaMawarire, nokuti handiti vapindurwa ivo nenyaya yezvepolitiki. Saka vachazvinogona kuti vadhiliwe navo nenzira yezvepolitiki, kuti vanonhongwa wovharigwa, voenda kukoti vobudiswa, vonhongwa futi wovharigwa, nokuti vakutyisa vaMawarire kuti munhu anoti ari oga otora cellphone, woita zvinhu zvake zvinonzi hashtag this flag, wotererwa nemhomho yose yomuZimbabwe.